mutongi wedare rame Justrit wa Franklin Mukwananzi vabvuma chikumbiro changu chaitwa negweta randevele chekuti nyaya yake isatombonzwikwa zvachose mudare vachiti hapana chinoratidza kuti akatyora mutemo. Ndevele akasungwa nezuro mushure mekunge anzi aiva awanikwa aine zvigaba zvakashandiswa zvehutsi hunokachidza kana kuti tear gas canister. Akasungwa pastate house yemubulawayo apo paitwa musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevemasangano akazvimirira ega. Anga achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act izvo zvinorambidza kuti munhu ave nezvombo zvinogona kukuvadza vanhu kana kuti kuita zvinhu zvinokanganisa runyararo. Asi vamukwananzi vatora nguva yavo vachitsanangura zvinotaurwa nemutemo panyaya yekuwanikwa munhu ane zvombo zvinogona kukuvadza kana kuuraya uye mhosva yezvinhu zvinogona kukanganisa runyararo. Muchuchisi vangatazo dlodlo vange vasimbanere kuti nyaya yandevele inofanirwa kunzwikwa mudare nekuti ane mhosva. Vasitole vati kunyange hazvo nyaya yandevele yaraswa havazi kufara nekuti angadai asina kumbobvira asungwa.
Mutongi abvumirana nesu kuti zvese zvaitika anga ari mahombwe. There was no reason for him to be in court. You don't need a rocket scientist kuti uzive kuti a cartridge is not a bullet. Inini, only what I'm saying is someone was overzealous and it has cost the man a day in prison. It's unfortunate.
Ndevele mukuru wesangano rinoburitsana pa internet Re Center for Innovation and Technology kana kuti site. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taura Ishava.